kumete wakati iyo kamuto kambereveri kanopisa matanda mberi dambudziko kuri MDC akatangwa navachangirai pachezvavo vari vapeni pavakaita maappointments vachiappointa vice president vachamisa navamudzuri outside ndozvakakonzera kutanga kusavirirana kwavo namaikupe nana munzura nana obet kutu vanga vari vanhu vanga vakaelectwa necongress saka pakazoshaya vachishangirai tinoona kuti vachamisa vakabva vakwira pachigaro zvinova zvakachama kuwedzera kusangatsikana mupati nekuti vanga vava pamusoro pevanumwe vanhu vakaelectwa kucongress zvimwe zvese zvazotanga kuitika zvatichiisa panapa wamoto waout of control asi ndokwazvinobva vaingodai vakaita kana ka extraordinary congress kekuti zvinhu zvacho zvingoitwe zvine mutemo
vambofana munoti nematambudziko atiri kuona ari mubato remdc nemdc alliance
ndinobvumirana nezvataurwa nevamaguru kuti nyaya iyi yakatanga kare pakawedzerwa vamwe mavice president navatsvangirai asi tandaa kuda kutongowedzera ndechekuti kana riri bato rinova nechokwadi kuti chinangwa taro chiri kuda kuti chitore chigaro kubva kune bato riri kutonga ranhasi ndinoona kuti nguva inei zvisinei kuti dambudziko iri rakabva kupi rakatanga sei dai riri bato riri muchokwadi kunyanya kune MDCT iko kuna namaikupi nanamuonzora nevamwe vakadaro vangadai vakaita shungu yekuti ihe zvakakanganisika zvakakanganisika anoziva mutemo wese ari kunyatsoona dambudziko iri asingavandi kuti pakaitwa dambudziko nezvigaro zvakazoiswa navatsvangira izvi uyezve hapana kuzomboitwa congress yakatoti twasa pakashayika vatsvangirai izvi hongu zvakaitika vakakanganisika zvechokwadi zvedi asi kana riri bato rine chinangwa chedu seopposition chekuti tipinde muhurumende tikunde pasarudzo dziri kutevera pa2023 dai rabotsveta zvekuda kuti dzigadzirise mhongapopoto iripo iyi nemitemo nematare asi paite yatingati political solution vagare pasi votaurirana kuti zvakakanganisika tinozviona zviripo asi ngatitaurirane kuti tibatane tiite zvinhu zvedu pamwe chete tiende kumaelection kwakusara makore matatu tingatoti maviri asara aya takabatana tine chinangwa chimwe chete
vamaguhu munoti nemashoko ataurwa navambofana
mashoko magukutu asi chiripo ndechekuti musangano watopindwa napongwe hapachina mukana wekuti vanhu ava vakwanise kubatana nekuti sezvandataura pekutanga kuti nyaya iyi yatopindiwa nevamwe vaya vanhu so kuti vachitange futi kuti vagarisane pamwe chete zvakatononokerwa zvaifanira kuti vatsvangirai vavakashayika vaifanira kudaidza musangano uyewo vana chipangamazano vovabatsira because nyaya yekurwisana nekuda kwepower zvinoitika even kuzanu pf kana kukaenda kuanc zviriko asi dambudziko guru rine movement for democratic change nderekuti haina nzira yekuyananisa matambudziko anenge aitika mupati
vambofana munoona zvichisiya papi remangwana remapato anopikisa muzimbabwe
zvinorwadza vakademiri tiri kutoona kuti zimbabwe yasvika paatingati nguva madark times atingaita hapana nyika ingasingabudirire isina opposition yakasimba pasina opposition inogona kuti hurumende inogara ichiita zvezvayo yakatoka shure kuti takatadza basa pano pane vamwe vanopinda kana tasvika patasvika apa pekuti bato riri kutonga rakungotonga madiro richita semasina anoritarisa anori kuongorora kuti riri kushanda sei ndinoona kuti zvakaipira nyika yose hapana anofanirwa kugopemberera even vari muzanu mato kuti hatitisina opposition muzimbabwe zvaakutoreva kuti nyika yakutoenda mawere nyika yakutoparara
Thank you.
Yega, 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 yega